Sangano reAtools raburitsa mashoko ekuti nhengo dzaro dzinodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana dzakundikana kuenda kumabasa nhasi sezvo mari yemihoro isiri kudzikwanira. Sangano iri rati nezuro uwandu hwenhengo dzaro dzisina kuenda kubasa hwaidarika zvikamu makumi masere nezviviri nechidimbu kubva muzana. Mashoko aya atsinirwa nemutauriri wesangano iri vaNation Mudzitirwa, avo vati havasi kufara nemari yakapiwa vashandi vehurumende kuti vabatsirikane nebazi rezvemari.
Chikonzero tiri kuratidza kututsumwa kupfurikidza nemashoko akaburitswa negurukota rezvemari vamutuli Nquve nezuro, avo vaitaura kuti havangazokwanisi kukwidza muhoro yedu kubva pamutero yembwa yavairi kutipa pari zvino. Varayiridzi vazhinji tiri kudya nhoko dzezvironda, tiri kutambura hatisi kukwanisa kuti tiende kumabasa, hatina mari dzemabhazi, hatina mari dzemakubhadharira vana vedu zvikoro. Saka ndozvinhu zviri kukonzeresa kuti tisakwanise kuti tiende kumabasa pari zvino. Ende kupfurikidza netsvagurudzo yataita mukati mezuva ranhasi, taona pane zvikoro zvinokwanisa kuita makumi maviri nezvishanu zvanga zvakavhara magoni azvo zvisina mvarairidzi. Ende uyezve vabereki vanga vachiratidza kuti havangakwanisi kuti varegedze vana vavo vachizokwanisa kuti vaende kuchikoro mukati kusvikira nyaya dzezvemuhoro yavarayiridzi dzagadziriswa.
Vamudzitirwa vati vanoda kuti mari dzemihoro dzibhadharwe ari maRTGS akaringana nemari inenge iri pamusika wemabhanga kana kuti interbank rate kuitira kuti zvavanoda zvese zvikwane pamari yavo yemihoro.
Saka chikumbiro chedu isusu ndechimwe chete kuhurumende kuti tiri kuda mari yedu yatinotenga, mari yataitambira ndiyo yatinokwanisa kuti kana vakatipa iyoyo tinokwanisa kuenda kumabasa, inongori indexed kuUnited States dollars chete.
Zvichakadai mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira Joe vati mari yaburitswa nehurumende kuti vashandi vaya vabatsirikane haina chairi kukwana. Hurumende yakaburitsa mari inoita madhora mamiriyoni mazana matatu emaRTGS kuitira kuti vashandi vaya vabatsirikane, zvichaita kuti mushandi wayo wepasipasi awane mari inoita madhora mazana manomwe.
Airidzo anoda mari dzokuti vabhadharewo maschool fees avana vavo. Maschool fees akakwira kubva kumari less than 2000 kusvika kuma 7500, mamwe akuita ma 10000, mamwe ma 15000 muzvikoro zvehurumende nemachechi. Saka kupa 700 munhu achida kubhadharawo school fees ye 10000 kana 15000 kana 7000 hamene kuti zvinozofamba sei. But ndo yataitaura kuti tiri kuprimary taiziva kuti 700 minus 10000 iti kanti, 700 minus 15000 iti kanti.
Vajou vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro nekukasika kuitira kuti vashandi vayo varerukirwe neupenyu.
Zvava mutili Nquve zvekutaura zvekushini izvi handioni sekuti mukuru dziri kudhonza zvakanaka. Izvi problem yedu ndeyekuti varayiridzi havakwanisi kufunctioni. Saka tinokumbira hurumende igadzirise dambudziko rina varayiridzi vakwanise kuti vana vavo vaende kuzvikoro, ndokuti vanodzidzisa vana vavo vamwe maiso kwazvo nyemba kutsvadzarungwa vachiziva kuti vana vavo vari mune vana vemaelite vavari kudzidzisa, kwete kuti uite shungu kudzidzisa vana vavamwe vako vasingakwanisi kuenda kuchikoro chakanaka. Izvozvo ndo zvatinoda kuti zviadhiresi. Ende kushini hapana zvaaita mashangurapata kufambira dhongi rakapfa.
Munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende ine chido chekubhadhara vashandi vayo mari dzemihoro dzinovakwanira asi homwe yayo yakaboka. VaGuvamatanga vati hurumende iri kushingirira kuti upfumi hwenyika husimukire kuti igokwanisa kubhadhara vashandi mari inovakwanira. VaGuvamatanga vaudza Bepanhau reHerald kuti mari yekuti vashandi vayo vabatsirikane yasvika kuvashandi sezvo vachiti mari iyi yakapiwa vemabhanga nezuro. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti vamwe vashandi vemamwe mapazi ehurumende vanga vari kumabasa. Tsvagiridzo iyi yaburitsa pachena kuti vashandi vehurumende vari mudhorobha vari kukwanisa kuenda kubasa sezvo vachikwira mabhazi ehurumende anoita dhora rimwe chete pamunhu. Asi sangano reApex Council rakazivisa svondo rapera kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi zvachose kuenda kubasa sezvo dziri kuomerwa neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.